Mutori wenawe bepakenyute, Blessed Mushanga, anoti nezuro akapona nepasaka reshumba mushure mekunge vamukupe vada kumurova pachirongwa chavaita panhepfenyuro yeZBC. Vamushanga vanotsanangura zvakaitika.
Vamukupe vakakundikana kuzvibata zvinoenderana nechigaro chavanacho saminista. Tiri pachirongwa focus kusport FM yekuZBC. Vamukupe vanenge vakatsamwa nekukurirwa pakutaura muchirongwa vakabva vakuda kuita zvemaoko. Saka vakasumuka paya vanga vakagara vachida kundirova vamukupe, inini ndakakwanisa kubuda munzira yavo ndikatiza ndichienda kunohwanda kuseri. Kwanga kuna purezidenda weredhiyo anga achitiita muchirongwa ichi. Mukudaro vanga vane 2 vanhu vavanga vachifamba nawo. Varume vaviri vavanga vachifamba nawo ndo vakazama kubata vamukupe vasaenderere mberi nekundirova.
Vamushanga vanoti apo vainge voda kurohwa, mudzimai wavo ainge avaperekedza sezvo chirongwa ichi chaitwa manheru akaedza kutora vhidhiyo nenhare mbozha achibva abvutirwa nechisimba navamukupe.
Akaona ndichida kurohwa navamukupe akabva atora foni yake akatanga kurekodha vhidhiyo ezvanga zvichiitika. Ipapo ndo vamukupe pavakabva vatsamwa vakabva vaenda kumudzimai wavo vakandoita zvine chisimba vakatanga kumubvutira foni. Ipapo vaibatsirwa nevarume vaviri vavanga vainavo.
Vamushanga vanoti pavakada kuedza kunomhanʼara nyaya yavo kumapurisa ekuHighlands vakaona vamukupe vatosvikako vave kuti ivo ndivo vaida kuvarova. Asi vamushanga vanoti kunyange vamukupe vakatora nhare mbozha yemudzimai wavo pakazara vanhu vari kuramba nayo.
Chikunyanya kurwadza panhau yefoni ndechekuti vadzimai vangu vakunyora maexams nemusi wemande. Saka mufoni mundo mavanga vakaisa zvinhu zvavo zvavanga vari kupota vachiverenga. Anongoziva mazuva ano foni yakushandawo sekompyuta selaptop. Saka vakaitora foni iyoyo vakaenda nayo. Apa munhu waminista kutorawo foni yemunhu anenge inini ndakapedza gore rese 2017 $700 pamwedzi kuti ndikwanisewo kutenga foni inodhura kudaro.
Nezuro wakare vamukupe vanonzi vakanyomba vabiti panhepfenyuro nezvenyaya yekunwa mapirisi anodzivirira utachiona weHIV and AIDS. Mazuva mashoma apfuura vamukupe vanonziwo vakaudza vamwe vatsigiri veZANPF pamusangano kuti mauto aizobvuma kuti mutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vatungamire nyika vakakunda musarudzo. Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Nencube vakurawo nechiwai vati vamukupe vave nenguva vachitadza kutaura. Vachiwai vatiwo vari kuenderera mberi vachisvibisa bato reZANPF vakati zvave kumutungamiriri weZANPF waEmerson Mnangagwa kuona kuti vavadzinga pazvigaro zveutungamiriri pamwe nemubato.
Zvinhu zvakaitwa navamukupe zvinhu zvinonyadzisa. Zvatarira vamunangagwa muridzi wejira kufuka kana kuwarira kana vachiona kuti nokusviba kwaaiti kusvibisa kwaaita musangano wavo weZANPF nezita ravo iwo vamunangagwa handi tinoshamisika kuti vanoramba vakamubatirira paari nekuda kwei.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika maJustina Muchegwa vaudzawo Studio 7 kuti nyika yakatarisana nesarudzo veruzhinji vanofanirwa kuongorora vanhu vavanoisa pazvigaro.
Inini kurubhirei yangu vana veZimbabwe ndeyekuti pasarudzo dzatakatarisana nadzo vanhu vasarudze vatungamiri vane hunhu vanonyatsounganidza pfungwa vasati vabudisa mashoko uye vatungamiriri vasina mhirizhonga.
Vatendai biti varamba kutaura neStudio 7 nezvakaitika nezuro pakati pavo navamukupe. Vamukupe vanga vasingadairi nhare mbozha yavo kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro penyaya iri kutaurwa neveruzhinji kuti vadzingwe basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudabigwa.